manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reTriple C kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainira nachibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwemwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaJames chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda mumakwikwi eNetball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pamusana.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reTriple C vatinashi chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare nezuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura nakomishina general wepolisi vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa 23 nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe ngaaende kuchitirongo ngaaende kumadzitare edzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva gumi nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevafungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka vari kutya ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu kukuwadza vanhu kuvaruwa kuchidzira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopa divi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvunhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti Triple C neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova tsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwagutu nekwachivi. Vanoona nezvesarudzo muTriple C kubhikita vadzo nemupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura makumi maviri dziri kugara pachikoro chekwachikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvida kumira mhosva kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabhike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhoki Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifaniri kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachinjidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANUPF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vaGift Gonese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANUPF, vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyero, and as if not enough vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukende emapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mududhu remasingo vapepuka chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo yetsungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera, vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare tora kuisa 2 million mari Harare. 2 million mari.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo, zvinozoita kuti zvisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvisakadaro, musinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dziriko mwedzi uno. Mumatsoka vaburitsa patadhemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumatsoko pamwe nezviito, uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira CCC neZANUPF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti Peace Pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tatisusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe. Ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhishopu.
Vaenderera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora apo pakaurawa nhengo yeCCC vati nashe chitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelection. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese Bishop Ignatius Makumbe vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muzuva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Danana ndochinhu chatinoda kuti tidzidzisane, tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can.
Vasaina vakamirira bato reCCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
CCC ibato rerunyararo. atidi bilijonga, atidi kupeuka kweropa. Saka pesa panotaurwa zvinyero nyararo tinotona takamira tepanjusi.
Vati shuviro yavo ndeyekuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichipinda musarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neCCC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirwa navaDouglas Munzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubimbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Ewa, zvinofadza nekuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace uye vechechi vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyoro miradi yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekuuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chiitika chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Danho ravatora idakanaka kuti vemubatane tipana mapazi akasiyana-siyana vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tinoda kuona kuti hazvipereri mumugwagwa here chete, pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza, nokuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizhon, asi pamagrassroots tiri kuchinvhovha here ivo vacho vari kutora zvinodhaka kana kuti vari kumisana nedambudziko irori.
Kana muchiti grassroots apa muzvare Hungwe, muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho, nekukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara. Kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza, tichivabatanetsiyese ruoko, tichivatumidza mazita akasiyana-siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndozvandinoona zvichiitika. Ndosaka pane timu imwe yatinoshandisa yekuti nothing for us without us.
Asi ka tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi. Ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana aakushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
Maita basa ndakuitane kusupavhaiza munhu wemwana kana kuti bhehevhia yake tinotibatsira kukurumidza kuona shanduko pauno wake kana kuti pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupavhaiza kana tokumoni chekunyatsa kucherechedza unhu hwevana. tumechingu wa kengira mafuoni kana tuchingu waka juni jibanya mazuri materialistic hati jakanyena kuposa kutichuone ma early warning sign kikuti kakumana wili pano zunende zuri kituka kwa hali wangacha faru gara panivano kana kuti majikiru wakulita kana kuti akudu nuka kutuwa kumba iwa umasayuzi iwa yashu alinga kitu nonge zira kuti anga pano zuri kutika zunende zuri kikuru mize kuona zuri.
Vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe Muzvare Irene Peace Hungwe vari parunare muHarare neStudio 7. Muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiri webato rinopikisa reTripleC vaNelson Chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kuchecheche mudunhu reManicaland. Uko vanomi mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwaChivi. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaKembo Mohadi vanga vari kuBait Bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapata avo rutsigiro. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuZumba mangwana.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muNiger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava riri munyika iyi. ECOWAS yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navaJoe Biden. VaTrump vakamiswa pamberi pedare muWashington DC. Vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Tiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yeChiredzi ndiva makoshoko. Vashoko vanoti kunyange nzvimbo yeChiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine hurombo hunotyisa. Vashoko vanoti chipatara cheChiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa. Vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuHippo Valley. Vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwaChilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutamatama kwavari kuitiswa.
Ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou, vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumuvhwa kwacho.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakovhu kukariba mudunhu remashonaland west vashaini gwangwava. Vagwangwava vanoti madziteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamo rekariba uko kune mamwe magwenye emagetsi vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga madziteguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai, mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika makumi matanhatu vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro, asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete, sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zviwanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zvemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zviwanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense yekumaina neRDC ichishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kupa nenyota makumba ari mumvura, dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems charohwa Barbados 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndo wabvawo wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti Group of 16 mushure mekurowa Colombia 1-0. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Kuvea. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
aberekerwa kuHighfield kuLusaka.
Lusaka zvemagitare izvi zvakatanga rini?
Magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda, but kumashurewo taingofambaona namukoma Rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza. Pandakaita isingu yainzi You Give Me Hope yange yakarekodwa namukoma Rock for Josephat.
Vabereki veukama vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vanoita dambudziko nazvo nokuti baba vangu vagara vari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s. Munhu akati ngatotangawo magitare achaimboridzana natinei chikupo, ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyeta.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu?
Vanhu vari kutambira music zvakanaka, because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seYouTube kana kuti maradio stations, but ndinoona nekufamba tinoita, because tinofamba munzvimbo dzakasiyana, masungura zone, kuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe. But tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri maket and raisers, unotosvika wotoperforma wotoda vanhu wotofara. Saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges mahombe atinawo ini ndirikini, maresources atina, maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinochida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi. Saka maresources atina. Uroda kurekoda uendapo wakurekoda zvekukiya kiya, uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kundi bata pa +26378715585. Email address is lguvea09@gmail.com. Pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea, pa Twitter, Instagram Lenin Guvea. Nokwanisa kuti bata pane any of those.
Mashoko amungasiriwo vatsigiriri venyu ndeyekuti kudii?
Shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda nekuramba tichiti ngavatitsigirewo, ngavatiteerewo maplatforms edu, maudzana udzana ikoko, maudza vamwe.
Nasi Hoza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro, timbo jamba wa maspika.
Ndoimba kuti tikabuda edu muchirongwa umu ne free wifi, because ndokari kupisa kacho, ndokari kurira izvozvo, ndokari kucheka mastreet. Saka ngatingobudai ne free wifi iyoyo, takatongoenda takaenda zvedu.
Matena imomo pamuringa uve muzike apara yenyu ave matena. I don't know if you know, if you know what I know. Comes up and on chave chipata pat mamba pano chave chipata pat utaura ere benyana, utaura ere benyana.
Hanzi kango makaririsi ndokano paruka tata kunakizwa nako kambo free wifi. Handizoti kana ita eroti kwa nsengwe chibata wifi. Tiri kwese kwese kwa tiri asmanzu kwa kambo kubwa Lenin Kushidzai Guvea angashita urukuro na Ivan Zinigawe Studio 7. Musa kangana churongwa che live talk na 8 PM manero ano. Apo tiri kutarisa anezu kusainira nwa kuchibumirano cheru nyara rokwa. Itu kwa newe mapatu yezu matengeru wenyika pamwenewe makereke muharare. Sezvo nguva yedu yapera timotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTriple C muHarare neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Praxidis Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Sithathelele ithuba lokubonga uJongakhande Miri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Kulamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 Ncwabakazi 2023 nguPlacidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungenakuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vele kathesi abaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo leyo, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yama-drug substance.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalelwe National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-CCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula, befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge, abakholo besithi kuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi, umnumzana Trevor Masuku, uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungenakuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
le ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje so khathesi sikulesidumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elwebhisi siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone lebandla lezalo PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona ku-peace plan
ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizi ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje
njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sine-election sithi ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC mhlawumbe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula
omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi
ngifuna ukubonga labo bonke ababuyile ngoba abaningi banxusiwe bababuyana kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uzulu ngalandele khonokho
abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo ngimele isitudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsungi yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osolundlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu beZimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into okwabalula ukuthi kutholakale kubonakala ukuthi kuhambe njani.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uKazembe Kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo obulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lombuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki. Akudingakali konke lokho okusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele azoze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazo ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende. Lazo zonke leziya zinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlule laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni ungabukela i-television uzakubona, ungalaleli i-radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu.
Lo ke umnumzana efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe exoxa lapho lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho namhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eLevictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayeseleminyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni kwele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
Aba smoking yaupe, cocaine, crystal, daha, every type of drugs. And we used to smoke, smoking those drugs through food, drinking, injecting each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs and they affected me.
Nangibe manyaope, i-cocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo phe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu banga engage kuma drugs, sebe engage futhi sexual abuse, futhi sebe abuse na sexual konapho. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala la. So liyabona ukuthi lapha sokunzima, so kumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe, njengecommunity ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse, because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye watch lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani, ngenxa yama-drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then amapolisa ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Mishek Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs, indaba ama drugs leyo kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa ungani uyadingisisa ukuthi uthole ukuthi abana nihlala kahle phakathi abazalini, ba ignore phakathi abazalini, nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke, kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa, kuyenza umntwana bese ngasethola i attention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzele ongifunayo, bese tholakala senza ama drugs. Unfortunately esebambelela kuma drugs ba addicted, bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudila izimpilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa, ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini, 70% babhema ukubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization shini olwavezwa ukuba intsha enengi kweleZimbabwe ibhudla utshwala, ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu, ikakhulu abasakhulayo, imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. I-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqaba Ndiweni weMatopo Gezi lenduna uStawuze uDavid Mbetsi owasePaid Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele neNational Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands, kanye leMathabeleni North, kutezabelweni zeMatabeleland South, Mashonaland Central, West kanye leMashonaland East kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council uNduna uFortune Charumira ngomunye walabo abakhethiwe eMaswingo. Ezansi emaNdebeleni induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili kanye lenduna uNdube uNonhlanhla Sifanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasiyagalombili bakhethwe ndawonye lenduna uSawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema Stezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama candidates kodwa ngikunanzelele mbone ungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo bayachieve lokho okufanele bakwachieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku ematshetsheni wabekudalela iChiefs Council kuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangelethi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangelethi bazazinikela bawenze ngokuthembeka bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOrheng Nare Westlonga.
Abantu esibakhethileyo njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisela emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyana eMatobo uthi ukhetho lwabo lugutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna esiziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengeni ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezibona ukuthi uhamba njani.
Ezinye induna ebeze ukudalela iChiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSpaza. Ngiyemele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obana ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiywe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Wabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC. Kuli viki uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Singh. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
I should have known I'll go born wasting my time see too young time one guns to see my bed one guns to see my bed wati angeko ofanana namchusu sita sakwazubana aingabuma ngempela wangenza isima ngempela
umncedisi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane
esikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLos Key Primary so ngikhulele eThorn Group okuyilo kusho okuncane nje phakathi kwengubo yenja nasemagogoma so ngikhulele ekhoneni khonapha ngifunde eLos Key Primary ngabe sesiyafunda eMzilikazi High School then ngabe sesiyaqeda sesisethawuni eTech College lapho yikho ukufunda kwami emfunde khona
igama lakho lokuculela ithi MJ Sings love yanjani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi
uM umelela umncedisi uJ abesemelela uJeremiah then uC waphonga uFuture ngemistake audition yokulaya itheatre mabe mpiza wathiwa sifuna uMJ ohlabelayo ojaji badlikati uMJ Sings imusic bekuyinto ebengiyithanda vele nsasincane like ingoma ebengizilalela no abo Love Moma Jaivana abo Ringo abo Yuma Sekela abo Boyz II Men igenre engasuka ngayithanda ngabo afro pop afro soul ezilama live instrument kakhulu
MJ Sings wasebenza nomunye uCalvin wasebenza noMatthew Kubrick wapheka idlathe lakhe elitsha The Top 3 lona lisenziwa ngubeka incube lelidlala deni lephawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August siyalontsha i-album lulela umuzi and sithanda ukulinxusa lonke mthwakazi lonke ibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlalathe leli lokuqala and idlalathe nathi esinethema lokuthi izathinta abantu abaningi $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Musa nonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo kaMJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
Onke nje digital platforms, yiwo abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer. So ungaphonti MJ Sings khonapho uklikha nje seziphume zonke zobe kuma-social media ungangilandela kufacebook MJ Sings ku-instagram le-twitter sibizwa nge-X these days niku-youtube ngalandela nge-subscriber MJ Sings yakho aw siyabonga kakhulu
litshakazi akhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-afropop uhlelo waza the Friday balazodwa entekini lonke igama lomuyezi we-Jesus Band
Ngilethembali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.